Ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya na uzedu za nasi chishano mbuzi 22-2019. Bazi reje mari rino zivisa kuti riri kuronga kuunza imwe mari pamwene kugadzirisa mitemo inobata nyaya dzemari yekunze. Nengodze zano PF ziri mukomiti ya paramende inoona nezvemari dzinoramba kupinda mumusangano wekomiti iyi dzichiti sachigaro wekomiti iyi vatenda ibiti vanofanirwa kutanga vacherechedza vaEmerson Munangagwa semutungamiri wenyika. Vanhu vanodarika zviuru zvinomwe vanosungwa mushure mekupinda muBotswana zvisiri pamutemo. Vanhu vakawanda vochema-chema kuti dare remakurukota rinotambisa nguva richiungana richizeya nyaya yekutumidzwa migwagwa mazita evanhu vakaita mukurumbira munyaya dzematongerwo enyika. Nzira dzese muHarare dzichange dzakananga kuNational Sports Stadium uko kune mutambo mukuru wenhabvu muZimbabwe svondo rino. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa kuchinjwa kwakaitwa mazita emigwagwa achipiwa mazita evanhu vakaita zvematongerwo enyika kusanganisira zita remutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.